vatsigiri veMDC nedzimwe nhengo dzesangano revagari veGood United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti Gura vakaudza Studio 7 kuti vakavingwa pakati peusiku nevanofungidzirwa kuti vasori nevemilitary intelligence vakapomerwa mhosva yekurudzira vanhu kuti varambe kutambira bhiri remaintenance and peace and order iro riri kuvatidzwa mumutemo weposa. Izvi zvakaitika mushure mekunge dare reparamende raita musangano richinzwa pfungwa dzevanhu munharaunda yavo. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa muGura vatafunga mamombe vanoti vave nevhiki mbiri vasina kumboona mhuri yavo nekuti vari kusvika kudzokera kumba kwavo kubva zvavakatiza vavingwa pakati peusiku.
I've been in hiding for 2 weeks now. Leadership yeGura takatanga kuvhizitirwa mudzimba nemastate security agents, military intelligence, vachiti harasira nyaya yekuti we participated pa parliamentary consultative meeting pamusoro pebill rinonzi MOPA. So as Gura leadership we rejected it vehemently and defended our democratic rights to demonstrations. So ikezvino izvi mhuri dzedu dziri in danger.
Vamwe vatsigiri veMDC kwamupandaura kwaGutu vanotiwo naiwa nevhiki mbiri vatiza misha mushure mekushanyirwa pakati peusiku nevanofungidzirwa kuti vasori vachipomerwa mhosva yekuramba zvaiva mubhiri remopa. VaBrandon Ramusi vesangano reCommunity Alliance Reconciliation and Development Trust vanotiwo vari kushungudza zvikuru mudhorobha reMasvingo vachipomerwa mhosva yekuda kubvisa hurumende nechisimba.
Kugara kwedu kwatiri kuita mudhorobha reMasvingo takugara tichitya nekuti vasori vari kugara vachititeverera kunzvimbo dzatinogara. Kumba kwatinogara vari kusvika vachititsvaga nguva nenguva, kunyange pakati peusiku vari kuuya. Saka taugara tichitya kuti zvino ukasvikirwa uri wega pamba vanozodini, hauzotori ukanyangariswa here zvakaitwa naDzamara. Vanoti imi muri kuronga zvekuratidzira nekuti imi ndimi masangano anoshanda nevanhu. Saka tiudzei kuti muri kuda kuratidzira rini. Toti isu hatitombozivi, tongozvionawo masocial media semaonera mongozviitawo, asi vanoramba vachingotiteerera vachiti information iyoyo munayo.
Mukuru wemabasa musangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaBlessing Gurajena vanoti vakaita tsvakurudzo yakabudisa pachena kuti mauto ave kumberi munyaya dzekutyora kodzero dzevanhu vachishandiswa mune zvematongerwo enyika. Kanzura weMDC muward 34 kwaGutu vanoti vari kugarawo mukutya sezvo vari kuvingwa zuva nezuva vachitsvakwa. Vanoti vakandomhangara nyaya iyi kumapurisa paGutu Central asi havana kufurirwa dhoketi vachiti vanofunga kuti mapurisa anotyawo vasori nevemauto.
Like right now panotova nemukomana anonzi Enoch Magaya, nhasi uno kumaround 11 midday vamuvinga vaida kumupinza motokari akatozotiza ipapo akauya kwandiri. Pandataura naye iye atozosvika pakutya kutoenda kukamba kuti tinoripota because anga achiti ndokwava vatauye ikoko.
Mutauriro wemapurisa Masvingo Inspector Charity Mazula varamba kutaura nezvenyaya iyi achiti inoda vakuru vavo kuHarare. Mutauriro wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati vati havasati vatambira mashoko akadaro kuhofisi yavo vachiti havatombozivi nezvazvo. Apo mutauriro wemauto munyika Keno Overson Mugwizi vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi nekuti vanga vasiri muhofisi nhasi. Asi munyori mubazi rezvekufambisa kwemashoko munyika Vaniki Mangwana vanoti hurumende iri kuteverera vemasangano vari kuda kukonzera mhirizhonga munyika kwete vasina mhosva.
Hurumende haina dambudziko revanhu vane mapoka akazvimirira anonzi macivil society organizations, asi kuna mashomana vacho vanenge vanzi vanoonekwa nehurumende kana kusina vavo vanochengetedza runyararo kuti vane urongwa hwokukonzera mbonga mbonga, urongwa hwokukonzera mbonga mpopoto, urongwa hwokuvhiringidza magariro akanaka avanhu, urongwa hwokukonzera mhirizhonga. Nekudaro hazvireve kuti kana munhu ava nhengo yecivil society organization haachatongwi nemutongo wenyika.
Asi masangano anozvimirira anopomera hurumende mhosva yekuvhara mikana yekushandira kune masangano akazvimirira pamwe nemapota anopikisa. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, tini Gandri Maramba.